mavouchers anodya zvakafa zvega, kunyanya mumasango medu kana mumapurazi nemune mombe dzakafa kana mhuka dzese dzinodzafa musango dzinodya izvozvo, zvirwere zvorega kupararira kusvika kwatiri suvanhu.
Chicha munodzipa?
Tinodzipa nyama inenge yasara mumarestaurant, inochinosiyiwa nevanhu mumaplace avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa mhiripiri. Hatidzipe zvinhu zvakadaro. Mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima maface. Ndozvatinounganidza ihotera hombe, tine zvakawanda zvinobva mahotera medu, makitchen medu, ndozvatinopa shiri dzedu izvi. Hatidzipe kuti dzigute apa, kuita kuti dzigone kuramba dzichitambira munzvimbo yadzisingaurayiwe, zvakafanana nekupochewa nemapocha, zvichizofanana kana nemuvarimi vanenge vaine mombe dzavo dzikafa vanowanzosa poison kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo, but zvinozofa mavhaucha. Saka pakudziswededza kure nekwadzinowana matambudziko, even maelectric lines.
Tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe. Mabhonzo aya anozoitwa sei?
Mabhonzo aya madiki hadzinogona kumedza, dzinodyawo nokuti dzinodawo supplemental of calcium kubva kumabhonzo iwayo. Asi mabhonzo mahombe anosara paya anozodyiwa nemapere kana amanheru, nokuti mapere ane mazino akasimba pamhuka dzedu dzinodya nyama. Saka ndiwo anozoya kuzotora mabhonzo iwayo, naiwo mascavenger anobatsirawo kuclean environment. Naiwo
saka imi apa munoshandira hotera here kana kuti national parks?
Kwete, inindoshandira hotera Victoria Falls Safari Lodge. Ndiyo iri kuita project yekubatsirana neve National Park Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust kuti tikwanise kuti tisambadze nezvekukosha kwemavhaucha, nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose.
Mungati imi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwenguva yakareba sei?
Chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore, kunyange hamwe ini ndakazotangawo chapakati, asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years.
Saka vamwe vanodzishandisa chii shiridzi magoraya? Sei dzichizowanikwa dzichiurayiwa?
Shiridzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabeliefs edu. Izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu vativa kana uchida kuita ng'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha pasi, vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams. Vamwe vanototi mapasi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere. Saka izvozvo manje vaakutoita business rokutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo. Izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha.
Asi imi mungakurudzire veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiridzi?
Veruzhinji tinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiridzi vadzikoshese zvikuru, nokuti idzo dziri kutichengeta, dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere. Saka ndavatodzichengeta shiridzo kuti kana ukaona rachoka bapiro raroera pamwe pamagetsi, ripota kuno veWildlife Trust, Victoria Falls Wildlife Trust, vanouya voritora vorirapa. Kana richinge rakugona rinodzorerwa futi musango. Ende vanodriva dzimota, pane dzimwe dzacho dzinowanzowanika mumahighway roads, ari masolitary bed say lapet first voucher newhite headed voucher, dzinowanzotevedza migwagwa dzichitora atingati advantage yechinenge changorohwawo nevanodriva. Saka idzodzo kana vakadziona dziri mumugwagwa, please dzai kudzora speed mudzichengetedza shiridzi dzakakosha. Saka ishiridzi hadzibereke zvakanyanya, inongoita zai rimwe chete. Zai iroro manje kana riri rimwe chete kudaro rinogarawo 53 to 56 days rova rachochonywa. Asi dambudziko riripo pakuti kana rachochonywa rinovigirwa chikafu namai vacho kwemamwedzi ingagona kusvika mina kana mwedzi mitanhatu, nokuti chinenge chachasimba kuti chikombite neshiri dzakati kure. Saka ndopane dambudziko ipapo kuti chisvike pastage yekuti chakwanisa kuzviriritira.